president vateverwa nemota dzatakamboripota kuti dziri kuvateverera dzavateverera kubva kurally yekumarondera vasvika pamabvuku ndobva vazama kubloka mota yapresident vakomana vesecurity vakabva vatora president ndokuvaisa mune imwe mota asi driver wapresident atorwa nevarume vavo vanga vabloka akatozojamba mumota ichifamba akuvara ruoko
saka mati makambotaura kuti vanhu ava vari kukuteererai kumapurisa makamhangara kumapurisa ekupi
takamhangara kumapurisa ekuAvondale tikamhangara kuHarare Central hapana chati chaitwa number plates dzacho vakomana vesecurity vanadzo vawana number plates dzemota nhatu tiri kutishamisa ndechekuti vanhu ava vari kutevera mota vari kuda kubloka mota vanenge vachidzingirira nespeed inotyisa zvikuru vanenge vachida kukuvadza president vozongonyepera kuti vanenge vaita accident vari vega kana kuti hatichanzwisisa kuti zvii zvavari kuda kuita tichange tichinyora tsamba kuhurumende nekunyikavo dzekunze kuti tinzwisise kuti maitiro evarume ava vari kuda kutonga nyika sei vari kuda kuita sei neupenyu hwapresident weFC nokuti hurumende chai chaiyo yakakwana haingaregi vanhu vachitevera president vachifamba mudzimota vachidzingirirwa nevanhu vasingazivi kamwe kuti vari kubva kupi zvinhu zvinototyisa zvinhu zvatisingafungiri kutarisira kunge zvichiitika munyika muno
saka vanhu ava muri kufungidzira kuti ndeanani
isu kufungidzira kuti CIO kana veikoko because vanhu vacho vanoita zvinhu zvacho vasingatyi vasingavhunduki hapana chavari kutya vanoita masikati machena hapana chavanenge vachitya vanhu vanenge vakatumwa hamheno kuti vari kuda kuti zviitike sei tine nhoroondo yemaopposition leader achiteverwa muno munyika mapresidents eMDC vachiteverwa muno munyika nhoroondo iyi inokonzeresa zvinhu zvakawanda zvikuru saka tinoona sekuti hurumende kana state ine duty yekuti iprotekte macitizens ayo asi apa ndiyo yaakudzingirira it's a dangerous cat and mouse game iri kuitwa panguva inoiyi kuna president wedu weMDC
pane vhidhiyo yatiri kuona pafacebook apa vachamisa vachiita zvekudhonzwa chii changa chichiitika ipapo
ndo papablokwa mota dzavo vanga vari kudhonzwa nemasecurity avo kuti vabudiswe mumota iyoyo vaiswe kune imwe mota nokuti driver wemota iyeye ndiye anga adhonzwa apinzwa mumota dzevanga dzichiterera saka mota iyoyo yanga isisina driver